Panyaye yekutarisana nenyaya yemvura ingangoita shoma iyi tingangoitarisa mucondex yeEl Nino zvinova zvinorelata pakuti zvinoafekta maregion yakati kurei zvichikonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Saka izvi zvinoresulta in mvura shoma inenge yakunaya or in some areas mvura anogona kupedzisira kuwana mvura yakawanda. But nekutarisana kwefocus yatinayo kuratidza kuti Southern Africa inenge ine mvura shoma, particularly Zimbabwe inenge ichizowana mvura shoma. Izvo zvichaafekta zvirimwa zvedu nezvipfuyo zvedu.
Nyika ingagadzirira sei kuti zvisanyanya kurwadza?
Pane nzira dzakatowanda dzekuti nyika ingagadzirira kurijusa maeffects acho atingatarisana nawo. Particularly tikatarisa pane maorgans siri atingatarisa ekuti kugovernment totiwo kumafarmers totiwo kunevanopa ruzivo rwezvokurima tingati maextension workers. Kugovernment ingabetsera zvakanyanya kunyanya pakuita kuti varimi vedu vave ne up to date information yekuti vangadzivirira sei kana kuti vangaredusa sei risk yavangawana pamvura shoma iyi. Saka chokutanga varimi vedu vanonyanya kuda information, saka government ipapo through the weather forecasting services vanoda information, particularly information inotarisa munguva refu neinformation inotarisa panguva yakati dopokei zvingava zvokutiwo short term pachirungu anomati long term focus nemashort term focus. Saka iyo information yekuti mafarmers vanoida yekuti vagadzirire pakurima. Then chimwe chinhu chiri important chekuti hurumende inofarwa kubetsera ndechekuti mafarmers ave nemainputs anoindirana nemamiriro ekunze waya, particularly zvatingati madrought resistant crops and also atinoti mbeu dziya dzinokurumidza kuibva, dzekuti kunyange kuri kuti kukazoita zvako kunyanya kuoma kumberi uko vanokwanisa kunge vatodyara zvirimwa zvavo zvikakurumidza kuibva. Saka ndo zvinhu zvatinoti zviri critical. And also munguva pfupiwo pane pekuti dzimwe mhuri dzedza kutonetsekana nenzara, ipapo hurumende inogona kuvabetsera nechikafu kuti vakwanise kunge vachishanda paminda yavo vane chikafu chakakwana.
Nyaya iyi inogona kudzivirirwa here?
Kuidzivirira inonetsa kudzivirira nenyaya yokuti paresponses atinotarisira kwatinoti kwokuchinja kwokunze kune pachirungu yavanoti mitigation nemwe inonzi adaptation. Asi nenyaya yokuti tava kutosangana nemaeffects ekuchinja kwekunze, munguva pfupi yatiri nayo hatikwanisi kudzivirira zvinhu izvi. Asi chatinokwanisa kuita kureducer maimpacts acho. Ndopanozopinda mamezures akaita sewaya yekushandisa kudiridzira zvinana irrigation izvozvo oro kushandisa zvirimwa zvinokwanisa kuresistawo kumvura shoma. Izvozvo zvinoita kuti tireduce the risk yatinowana kubva kuclimate change. Saka chiripo ndechokuti mafarmers edu chatinomakurudzira ndechekuti adapte kungava iko kuti vangaisa manzira idzodzi dzinoita kuti dzireduce maeffects ekuchinja kwemamiriro ekunze waya.